Ongororo yatichangobva kuita kunzvimbo dzakasiyana siyana dziri munyika zvinoratidza kuti vanokera mabhazi nemichovha yezuko vakawanda vanoti kana vakwira mumabhazi imomo vamwe vacho vanobvisa mamaski vandaaderedza vototanga kutaura nyaya kana kuita zvavanenge vachiita vari mubhazi imomo kana muchovha uye zvakare pamabhazi terminus vanhu vari kubvisa mamaski zvinova zvine njodzi zvikuru. Zvine njodzi pakuti vamwe vanotaura vachifemera vamwe vamwe vachibuditsa rute kana kuti madroplets tinozoita kuti vanhu vabate COVID-19.
Imi sePassenger Association of Zimbabwe moita sei nenyaya iyi?
Tikuda kuzivisa vatinoti mapassenger kana kuti vafambi kuti imhosva kubvisa maski yako mubhazi kana kuti papublic place unogona kutosungwa wakatinobhadhara faindi. Izvi zvinhu zviri kuitika. Tangoti tizivisane kuti vanhu ngavagare vakapfeka mamaski avo kana vari mumabhazi kana pazviteshi zvebhazi. Kana uchida kudya unoenda panzvimbo paunomira wega wotanga kudya, wapedza kudya wozouya pabhazi ukira bhazi. Kudya mubhazi zvakare pari zvinhu kubvumidzwe nemutemo uripo wekuchengetsa vanhu mucorona virus. Tinongoda kungozivisana kuti tigare takazvichengetedza pakufamba nguva dzese.